uyu musangano mukuru cyaje wa pasirose wezo ufumi we pasirose unonzi World Economic Forum saka musangano uyu unenge wine vanhu vakawanda vanobva kunyika dzakawanda kunyanya dzine mari maridzo dzaana America dzaana Britain vana makampani vanenge vachinotsvagurudza kuona kuti vangakwanisa kunorima mari dzavo kupi kuinvesta kuya kunyika dzipi dzacho pamwe nokupawo mazano nyika dzimwe dzine dzichitsvaga kurubetsero runga rwokuti vane mari vainveste madzo kuti zvii zvavanotarisa mazviri saka musangano mukuru zvikuru wepasi rose unotaridzira unobata ufumi hwapasi rose kuti ufumi hworimwa sei toinvesta sei kupi
ndivanani vakaronga musangano uyu
vanowanza varonga musangano yakadai anenge ari makambani makuru okunyika huru dzakaita saana America ayaya vane mari yakawanda chaizvo sokuziva kwedisi mabhizinesi ndivo vagara vari dzoufumi vagere pamusoro pemari hurumende wokuzhinji dzacho kunyanya dzeamerica dzinenge dzakadi dzinenge dzakachona saka vakuru vakuru vamabhizinesi ivava ava ndivo vanowanza vasponsa misangano yakaita saiyo nokuti vanenge vachitotsvaga kwokunoinvesta mari dzavo kwokunorima mari dzavo saka vanowanza vadi vasponsa misangano yakaita sei kuna makambani akaita saana General Electric wokunaana America unoku makambani mahombe anenge achigara achitsvaga kuti todii nemari yatiinayo nechekare tondoirima kupi tondoiwedzerera kupi voita misangano yakaita saiyoyo
Zimbabwe chii chaingatarisira kuwana pamusangano uyu
pamusangano uyu Zimbabwe inotarisira kuwana zvinhu zvakawanda zvihombe chaizvo chihombe hombe chainonyanyo kutarisira kuwana inzeve yokutererwa nenyika idzodzo dzine vanhu vane mari kuti chii chamungaratidzavo kuti tikauya kunyika kwenyu tinokwanisa kuzokubetserai nokuinvesta imomo saka nokutsvagurudzwa kuri kuita ukama nezimbabwe panguva dzino musangano wakakosha chaizvo kuti inosangana navanhu vokunyika idzodzo vamwe vanenge varivo kunana World Bank vanenge variko vokunana kunoitwa mari kwese uku saka chihombe chavanenge vachitarisira kunopiwa nzeve kutererwa kuti ivowo pachavo vachifanira kuchipawo kubudisa pachena kuti kana vaiti Zimbabwe is open for business vanorevei kunyanya ike zvino kusina magetsi
iko zvino tiri kuona kuti musouth africa mune mhirizhonga yakakura vanhu vekune dzimwe nyika vachirohwa munoona sekuti izvi pane zvazvingakanganisa here musangano uyu
izvi zvinotarisa kukanganisa musangano uyu nenzira yakawanda chaizvo nokuti tikatarisa izvo tinoona kuti nyika dzimwe dzakaita saana Rwanda vana DRC vana Malawi vatotivo taramwa kuenda kumusangano iwoyo nokuti hauna zvaunoreva kunoita musangano iwoyo vanhu tichisekererana ukuku tichirovana isu samaafrican totarisawo futi nyika yakaita seZambia ndaifanira kunge ino mutambo webhora nenyika yesouth africa vabva vatoti hatingatambi bhora tichiita sokuti tinoukama kwavo ini ndichirova vanhu vedu saka mhirizhonga iri kuita kusouth africa inokanganisa zvinhu zvakawanda chaizvo musangano iyoyi dzimwe nyika dzicharamba dzichiuyawo dzichiti nyange tichiuya zvedu kusouth africa ikwasinei tichiuya tiunder protest kana tichipopota saka handioni kuti kune chakanakira hurumende yesouth africa ikoko kusouth africa iko ichavhiringazve vanhu vanga vachida kushanya kuenda kusouth africa ichavhiringazve mamwe makambani anga achida kuinvesta mari dzavo musouth africa zvekare chimwe chihombe chinoita mhirizhonga yosouth africa inosvibisa zita reafrica rose kuti vanhu vari kune dzimwe nyika kunaana america kunaana asia vanenge vachitarisa imone zvinoita maafrican aya vourayana zvevo pachavo ko zvakare